Pandakanzwa kuti ndakwalifaya ndakafara select because ndaizvirota izvo kubva ndiri mwana mudiki chaizvo. Ndisanda kutombokwanisa kufamba chitoti one day ndinofanira kubudirirawo ndigokwanisa kuendawo maolympics. Pandaisaziva ndoenda nei, pandaingofungawo ndigona kuenda one day.
Wakatanga riini kuita zvekumhanya izvi uyezve pari zvino uri kugadzirira uri kupi?
Ndakatanga kuita zvekumhanya 2017 ndine 16 years and izvezvi ndiri kugadzirira kuendawo maolympics ndiri kuAuburn University kuAlabama.
Zvanga zviri nyore here kugadzirira kuti ugozopinda mumakwikwi aya?
Zvazviri nyore, pakapinda zvinhu zvakawanda kuti tikwanise kusvika pachikamu chandava izvezvi. Like pakashanda munamato, pakashanda kushinga and pakashanda kuteerera vadzidzisi vangu.
Chimbotitaurirawo kuti pazuva kana uri pagadziriro rako iri unoritanga sei zuva rako?
So ndavanzomuka kuma8 makuseni, then ndobva ndavadza mubhedha, then ndodyika, then ndoenda kunoona maathletic trainers, maphysio, then vanondibatsira nekuscrape body and then kungostretcha mbichana, then training yangu inobva yatanga na10, then ndoita warm up, then ndoita program, then after program ndobva ndaenda kulunch. Ndodyika lunch, then after lunch ndoenda kungoita homework, then ndingozorora the rest of the day.
Pauri kutaura apa kuti unodya breakfast, wozodya lunch, unenge uchidya chii? Pane chikafu chinonzi ichi ndochaunodya here kana uri pagadziriro yakadai?
Kuna anonzi manutritionist atowanzoshanda nawo and makuseni anonzotirekomenda kuti ndidye mazai chete, then masikati nemanheru vanowanzoti nyama yakawanda because inopa protein, then nemaveji, then nechibhakira chete chemacarbohydrates.
Mukukura kwako pawakatanga kutaura kuti uri kuda kuita zvekumhanya izvi zvaitambirwa sei uyezve unowana rutsigiro here kubva kumhuri?
Zvakatanga kuzivikanwa ndine 3 years, ndine 3 years ndandine musikambi, saka ndaita basa rekukwira kitchen counter ndichibashuga. Mamangu vaigara vachingozviona mazuva esa, uye mamangu akashaya, but vaigara vachizviona mazuva esa, then vaingoramba vachindudza ndokurova, then rimwe zuva paina dedi vakabva vazviona mbodza dedi kuti mukomana aita basa rekubashuga, then dedi vakabva vanonga bandimbwa vandimhanyisa imba yese mbva atadzwa ndibata. Saka mama achaona kuzombotsamwa, vakabva vatanga kuseka, then vakabva vaona kuti pane talent panapa. Then pandakaenda kuprimary ndaisamboita zvekumhanya, ndaingotamba hockey nerugby. Ndakabva ndaenda kusekendari, then ndasiya hockey ndatanga kutamba rugby, then ndandiri kwakutamba, then ndapiwa scholarship kubva kwakutamba kuenda kuucrest. Then ndava kuucrest ndaita fitness test kurugby, then coach weragby wakabva andiona ndichimhanya, then bva ndeti une potential yekutoenda kana maolympics. Ndakanga watarisa ndakati zvamuri kutaura izvi Mr Miki hadzisi kuzivi yangu. Then vakabvati ndichatoura naathletics coach, then vombokocha vaona kuti zvakaukamira sei. Then vakabva vandikocha mubva vatoona mubva vati pane potential apo. Saka vakabva vangotanga ndikocha kubva ipapo 2017 iyoyo kusvika 2020, then vandazoya kuamerica 2021, then kusvika nhasi.
Shuwiro yako ndeyei pamakwikwi aya uyezve uri kusimuka uchienda kufrance rini?
Ndinoda kuzvisa pamiedzo, papressure wemiedzo, anything, but ndinongoda kunonakidzwa kumarace, then ndongomhanyo makwikwi andokwanisawo kumhanya ndoona kuti zvinonditorawo kupi. Ndo zvandiri kutarisirawo and then ndosimuka musi wenzidzo, musi wa11 July kuenda kugermany because ndine two makwikwi andiri kumhanya before maolympics. Then kumaolympics ndozoenda musi wa25 kuopening ceremony, then ndotanga kumhanya musi wa2.
Unenge uri kumhanya murace ipi?
Ndechimhanya mu200 meters.
Kana paine vamwe vari kudawo kukuteera vanokuwana papi?
Painstagram ndonzi maka_thefirst, then pafacebook ndonzi makanaka ichicharamba, twitter yangu futi maka_thefirst makanaka ichicharamba, comma oly.